And now,
Capital 263.
Welcome to the 263 Chat Show, bringing you live interviews, discussions, and stories on pertinent issues in Zimbabwe and around the world.
Good evening, Zimbabwe. Welcome to 263 Chat Show. Today in the show, we are joined by veteran musicians, those who have been in the game for a long, long time. How are you, Baba Nama Icharamba?
Good and blessed. How are you?
We are well, thank you.
Yeah, Zuzu no father's kuruti singetine at my veterans in the music industry. Probably Zimbabwe wants to know how has been the journey in the music industry.
Yeah, it has been good. Maybe Maicharamba would want to come first.
We thank God so much for he has been leading the way for us, making a way. Pangapasina and Vira, we have been going through the journey, zviri miraculous mnedzimwe nzvimbo, but not tenda mwari. We've managed to record about 13 albums since we started, and there's been a great reception and response from the audience. So we thank God so much for that.
Oh, indeed. It seems that it has been a very good and enjoyable journey. Still on that note, in Shona, they say the Zoe has one hand. But we have Babana Maicharamba. We are all both gospel singers. Probably you can tell us how you balance your career and family time and also being a pastor or pastors.
It's all about being organized. It's we are Zwanani, Vanuta or Rajdarum Chishona, but Mchirunguano Zotose, life is what you make it. Those tichitendera kuti shoko raMwari ukarigamuchira rinokuitisa nezvimwe zvinga zvisina kujairika. Isusu, we are a full package. Something that happened not coincidentally but also through prayer. We believe that our union is a product of prayer. When I was still a young man, thinking about marriage, I would always envisage a woman who is supportive, prayerful, who would get along with me and my relatives and my mother as well. Saka paise pandaifugama ndaingo timari ndisanganise nemunhu akadaro, and musikana ainzi Olivia Charamba. I know Olivia Maseko. You see, no man yira kuzitarangu ka. Yeah. And ye agaba aba mindro yacho. Asi chida kunyatsa kwa so specific nemvunzo wa mareva. Tino zigona noku siya zvimwe. Kana mareva chinge vakupabasa, ziva kuti ndekupi kwa unofanira kuswera. Iyo kuti ndekupi kwa unofanira kwa ukumboti rega ndisaririre mu area yacho. Saka ndoza tinoita, tinoziva zvedu nokusiya zvisi zvedu. Nokuita zvatogona zvacho nemuto chaiwo. Asiwo zvakare tichinamata kuna Mwari.
Indeed, hanzi na Baba Charamba, dream come true, marriage yawe. Mama ndichiya kwamuri, patoro nyaya yekunzi mukwanisa kuzvibalansisa uyezve muchisiya zvimwe. Tatarisa paipa mambobva kushuwa matimbira tafara. Baba uri kuda kuendawo kumba, uri kuda kubikirwawo vana futi. Nichatarisa kuti mama wauyawo futi, toda kutamboona mama. Munozvibatanidza sei?
It's by the grace of God. Tino balansa kana riri zuva rekuti tafamba, hatifambi every day, hatiende kumafunctions every day. Saka tinongoitawo upenyu hunongoitawo munhu ari kuenda kubasa, sezvo mimi kana mai kubasa muchadzokera kumba muchaona time nevana. Ndo zvatinoitawo nesu. Isu kuti tinogona kutoswera tiri pamba Monday, Tuesday, pamwe Wednesday totaira marihesal zedu, Wednesday totaira marihesal zedu, but tinowana time yakakwana yekutiwane nevana, yokutoita mahomework nawo. And then kana yai time kutaenda kushuwa, patinozongoti dembei pamwe pachina panozombotirwadza, ndopatinoenda kumatours akafanana nokuna America kana Australia. Time achina notirebei, kunogona kuita 1 month kana kuti 2 weeks muri ikoko, ndopamunozinzwa kuti hii tasuwa vana. But asi you are going to do it. I know we're going to think it is a safety for us. So we always balance since that night, same family, we are Seva Shumir.
Indeed, this is the 263 chat show. Today in the show, we have Baba Namai Charamba. Coming back to you, Baba.
Yes.
We have musicians, probably. How do you take it?
Zvinhu zvandinofunga kuti zviri paviri. Zvinhu zvakanaka chaizvo kuti kana uchitevedzerwa nemumwe. Zvinoreva kuti zvauri kuita zvinhu zvinenge zvakati nakei. Ndinozvikurudzira kana zvichitwa nemuto wakanaka nokuti ini ndiri kuma grade 3 ikoko ndaitombotevedzirawo zvekare vandainzwa. I think the first song yandakanzwa ichimbwa ndiri mwana mudiki. Baba fumorandi vaya, baba fumorandi vaya, baba fumorandi vaya, baba vaya nyama. Nditika, ndakandiri mwana mudiki, saka ndikutotevedzera mumwe muimbi papapo. Anonzi Tinei Chikupo. Kana ndikaona munhu ari kushumira Kristu ari mutsoka dzacharamba, aiwa ndinotenda. Asi dzidziso yandinozopa manje ndeyekuti tino zvakatinakira kutungidzwa nomuimbi akatitangira wandinofarira, but ndinozonyanya kukurudzira vaimbi kuti vakure zvokuti vave ivo vaite shade off the image of their idol such that they become themselves. Because you know God wants you in your wants to watch you do your thing in your original form. Havadi kuti unge uri ningi. Nokuti pavakakusika vakasika vakati zvakwana. Havana kuti to be continued sevakomana vemamovie.
Right. And Baba Charamba, you have to be real, you have to be yourself. You have to grow up to be yourself. But you said vaimba vachimba vachitedzera in the good name of the Lord. But we have come across some musicians. I will not mention names though.
Mm.
We have tried kuchinja ma songs to fit what is happening in different societies. Probably in the Zim dance music.
Yeah, all the same, I would not want to sound so legal. Ndinova tora sevana ndikatarisa Zim dance hall. I music yakanaka zvikuru. I think ichitanga kuuya ini nevamwe vakafanana na Professor Zindi na Robert Mukondiwa and Mr. Banda kwa Wing D. Takatomboita workshop yokuti tibatsirane kushepa vaningina. Saka it's an imaging genre. Of which whenever anything is emerging, they are bound to be kukrosana kwe tuma swords nema mistakes. Asi, I do forgive each and every youngster who might have abused my music or my song. Some of the music can I abuse, but it's not for one to apologize to Charamba. I stand here as a minister of the gospel. I was commissioned by Jesus in 1992. It's for you to apologize to Jesus, the owner of the music. And you know what I'm saying? And you know, because uka abuse a song, and you give us a Jesus. How see? You are not attacking me. You are attacking the subject of my song. Saka, asindi no, ndinoti ngavare girirwe. Vose vanenge vakaita chinhu ndiritarisira kuti vanhu vanenge vachikura.
All right, that's great. Indeed, viewers, we are on a 263 chat show where we are discussing with Baba Namai Charamba. For now, I will leave it to one of my anchors, Shingi, to take over. Thank you very much, Baba Namai.
Welcome, you. Bless you.
And now. Capital 263.
Once again, good evening, Zimbabwe. I'm your second host, Shingle Moringi, and today we are proud to be hosting Zimbabwe's most glamorous couple in the gospel music industry. Tiri kutaura nezva Baba Namai Charamba. Baba Namai Charamba, ndine mufaro mukuru ende ndaropa fadzo kuti in my career, I am hosting you today at 263 Chat.
We
are honored as well. Yeah. Right, I'm going to take this personal. Because I have Indakakura and Rimanakazwaro in a gospel family, and I started listening to your music at a very, very tender age. Inini kogwangu inini wakandrera. Anotikana wapa kuchechi. kana kuti vakazora zvavari kumba anonzi ah nema DVD kubva kuti nema VCR really sure no takazopina kuma ne technology chivo vote kana kuma DVD kana vari pamba kana kuti vabva kumunda tichiri kumusha satayo kunokwara ah wadi umbondisira u diskira baba charamba rinonzi tinashakatendeka eh vane song yawe vanofarira ipapapo inonzi Satan chakakundo kwakazouya mama artists variko kwakaita na Mesu Mtsvene after you and so many rookies have tried to get in the industry before you kuti akogoma dimbotera uri vanonzi ah ndatisa baba acharamba then I think it was in the early days of the millennium mai vaka release daily bread vane zvakare song yawe vanofarira inonzi Musimboti when she's down tinotozva kuti ndo song yawe vanhu so pakazoyo maalbums mashure takazonana pasho kupangoma kuti akoko maicharamba nabacharamba mabudisa imbotera album but still tinoshakatendeka so iwo akaanza kuti kunyange vakasimbosimba asi handifungi kuti vachabudisa zvirimwe dambe refu rinonzi saka ndoda kuti mumbotsanangura ipapo kuti munoitora sei nyaya
ndofunga ndotanga maicharamba na
tikaitange na mama
iyo okay taura ina
I think zvimwe zvinoendana nemunhu because pane attachment inoitika kune certain music and vamwe vanoti the first cut is the deepest saka dzimwe nguva pane zvanenge yakaita muupenyu hwavo zvinoita kuti varamba ne that attachment but as we go on music yedu tichienda tikada kuvhura masocial pages edu we at different stages unonzwa mwachita aiwa inda kaitwa zvakanaka neyakati inda kaitwa zvakanaka neyakati saka isusu sevanhu vanongopakura nziyo nekupiwa kwatinotadzisa namwari tinongoti tirikuziva kuti every song yatirikupa kune audience yedu ine munhu waairi kubata we the last album yatikaita yewe Nazareta it targeted a different audience yekuti vanhu vangoajaira musambo watinogara tichiita havana kuda kuinzwisisa but pane vanhu vaikatoredza vatitoziva kuti ava vanototi kana mukazoita pane mumwe akanditi mukazoita makafura Sunday service yakanga iri different saka we always get those comments and tinongogamuchira sezvisekuya kwazvinoita because we know kuti pane wazviri kubata
ndichiri pamuri ipapo mama mukati mokufamba kwatinoita kusevana tichikura in the early days around 2010 ndakasanganawo neshamwari nekufamba kwatinoitawo ndakasangana ne young pilot from Ethiopia chinhu chakatanga kundibvunza tichitanga kuwirana nekutaura tese akati ko ikapo inonzi baba namaicharamba do you know them ndikati yes I do know them they are one of Zimbabwe's most decorated gospel musicians ndikati if you had wakamboterawo music yawo here akati hanzi there is a song that we play in Ethiopia called Africa Restored Identity it really touched me because I saw no matter that Zimbabwe are facing a lot of economic challenges but somehow we've got some products that are coming from our own citizens you what a product that is making impact outside Zimbabwe akataura achiti hanzi ku Ethiopia vanoti it's a prophetic song because pavakatanga kuinzwa that song the economy of Ethiopia was so bad by that time Ethiopia had only one aeroplane government aeroplane and the people accepted the song as a prophecy to them because that song you sing to them which are right. Ethiopia will stretch hands to the Lord. And this day isusu mukurisa chakwe tinonzi baba ndo vakanyora song vamwe vanoti ndini asi tinozva kuti izwi renyi imimi
izwi rangu riripo inputs dzinenge dziripo asi the main ideas near the theme zvino vane chipo chacho chakazara apa and tinongoti ndadhimwa it was divine appointment kuti it's not easy kuti munhu adownload the song yake opamwe munhu oyo yobuda exactly pamwe zvaasingatofungira futi kuti inga chazobuda so saka I think it was just something that was divine kuti the song and kundibatanidza nesong neni pamwe dai yakapiwa kune munhu I don't know who did have made the same impact but we just thank God for that
sure. Maybe baba ndoda kuti mumbe mapindira musupport amai isusu sevana vechikoro isusu sevana munozva mazuva anoti akusangana zvakawanda our generation but chatinotsiwa nevabere ndechekuti iterere music inovaka and we are blessed that we have you we have always listened to you there's inspiration in your music kana mchinyora masong especially I want you boys we are going to send this interview to Ethiopia Africa is so your identity it's a song that touches many people even here in Zimbabwe I've seen many people who cry when they listen to that song because there is a deep, it's not just an ordinary gospel song vamano tine chiprofita mukati atizive kuti pamakanyora song what happened was it a prophetic song chichakaitika because like this guy from Zimbabwe wrote pamakatanga kunzwa song no one in Ethiopia will be waiting today. Now they've got over 10 flights under Ethiopian Airways. They've been Africa's best air flight, I think, in the past 5 years. But Pawakans are so many uses and as a Zavako into them and to Rasich Porofita. Zaka from Basay Pafnorogoson.
Ndingati Daka Inura, Dadin one, Nishokura Mari. It's a psalm. I would want to give my viewers a homework to write Sake. It's a psalm. I see Ndingadi Kupa, I would want to salute Archbishop Guti. Vakaronga mwe musangano wainzi Eklas Faka. Ndakatanga kuona wana Miles Monroe. Nana Mensa Otabio. Ne vamwe vakadaro. And timu yanga iripo. Ne vangiri rakaparidzwa wapo. Meso angu akavurwa. Mwaya mtsene vaka download mamwe maonero angu. Pamusoro pe dunhu rinonzi Africa. Ndokubva ndanyora chimbo. Chimbo icho chokubva pachakanyorwa kusvika pachakaimbwa namai charamba chinge chine makore anenge 8 chichirarama
zvakawanda nziyo zvakadaro dzinoita
exactly but ndino vararanda taura rekuti pane dzimwe nziyo dzekuti Mwari kana vachidziunza vano ndosaka zvichinzi tingatigare in the presence of the Lord.
Yes.
Nokuti if you stay in that kind of a an environment, your heart becomes receptive to the word of God. Saka pane pamwe pekuti Mwari vanongo downloader vanongo ita encode, then you decode as the composer. You download what's coming from above. Songs like Buruka and Nedzimwe. These are good in the Ganyeba and the Karova Dundundu. Kuti kuti artistry yangu. Unyanzi Uripo. We are the Zoshori Vanori Zamagita, Evan Unyanzi Unozo. But Nigatan Zisauti Fungai Nescope Yacho Yese as Zingori human. Ziri divine. Saka ndingatora nguva yakareba ndichipindura dzimwe nziyo ndedzekuti Mwari vanoisa shung pamwoyo wangu ndoshaya rugare. Mwari vachinditi taura taura ndobuda nechimbo chekuti handichagara pano.
Exactly. Ipapo todzokera futi kuna mama tisati adzoka kwamuri futi ipapo vamwe vanotibvunza kuti even children is any shamisa which would write connections of fishers of men may say you found fishers of men, right? Baba and Joe and most of the song. But voice rules not in Yanye Batavano, a canarasako Guango, Vacatiram symbol, my Panoti, who pay you Hango, and you know, yeah, I don't know, but I told him so. It's very, is Noza Zunzone that knows one of my artists also try to help a lot of artists. But the moment I don't know a song, but okay, but a moment, Panoita Pakunizan, because I know a Kangansaki, a cat, not a cat. Ime, how do you manage to blend the script and the final voice? Rubu Damso.
Yes, do a lot of work on me, Panya Izozo. I thank God, but Muna doesn't be perfect. Saka, Tungo, Tango Recorder, and a Tango. He tries to do every corner and get a song. Di imbe that way. And then I also put my effort to go to Munesh and think that was the rush. No one was the task of being that's my exactly, but Panapan was the upper, yes. Right. So one thing that we don't do is just rush. From Pashna Pane Nekudakuti, you know, if you are a composer, Panapan was what he sung. The Gandhi Bendrini, he sung. The Gandhi Pemunu, you could not look in any voice. Munu. Sky when Okuziana Katazita over the years, Papa Nawak to Zati, Song Yakadai, so Dekai composer. And the Kata Timakati, I think it would be best Ikaita voice Ramai Charamba. He can eat a Panama's mama songs and wrote about in the Kyokan in the way, but one on Skokuti or Regai Vaimbe. Chirutanga schools, Ivana, I think Changutanga Guran. Panasunga Gambudat in the Imbe. I know I was, we remember, but look and Tatum Zamakambudan Dimbe, Jesun Diega. Enda kumarinda. Second, that was funga over the years with hey, but if I had sung that part, I don't know the anointing neku nezvakabuda ipapo zvaizoramba zviripo here. Was ndakanzwa voice inini ndakananga ndaka Daka shoda bandino zeti pan pandino kwana masongo zawa no kumpo.
All right.
Yeah.
All right.
I don't know if I've answered you. Maybe one of you to pass
here.
Yeah, I think it's a way zira ipapo. Chakango kosha ndoza ndati tisingadi kuzirova dundundu. Mareva kandi pao acumen yekuti ndino kwanisa ndikatarisa muimbi nema properties ake and nema attributes ake ndinokwanisa kudesigna song inoenderana naye. Inofambirana nezwi rake neexpression nemannerism dzake akuti kana ari anoimba mbatsanga kana ari anoimba akapela kana ari anoimba imbuve I can stretch that far even reggae. Yes mai charamba patinova panziyo dziyadziyadzi ndinovati netsei kana vachimba mai charamba ceases to be a spouse. When I'm giving her a song, she becomes an artist wa producer. I buda kum murume we munhu.
Yeah.
Ndo wa producer. Vanenge vachishanda nesu vanoona a different man. Ndinenge ndisiri spouse. Saka ndino demanda. Zvinenge zvichida.
And at the end of the day, you know what I thank God for?
Yes.
Well, we should not get all the praises. Mm. Praises should be unto the Lord.
Yes.
But kakurumbizo kandiretakachoka. And when I think of the effort that he puts, and I say, God, what's happening? But it turned out he's a good teacher. Mm-hmm. The project that you see in me, because he's a good teacher.
Mm-hmm.
Yeah.
Zimbabwe, this is the 263 chat show. We've managed to after numerous efforts to try and give you this moment. We are getting closer and closer to God, and you know we cannot do it without bringing the Charambas on the show. They are our very own, our most decorated Zimbabwe's gospel couple. And on this second last segment of the show, we will be talking to Baba Charamba about how he sees things on his own side as the composer and one of the leading enforcers behind the Officials of Men. Baba Charamba ndakuya kwa muri mani. Vamwe vanotaura ivo vachiti vakakuonai vanoona muvhangeri. My father has always taught me that. Kana uchiti usati Charles Charamba iti pastor. But with our own mindset, isi tinofunga kuti kanzi pastor tinoda kuona munhu anomira papupita achivhura mavhesi achiparidza achiita sei. But ini ndakazodzidziswa nababa vangu kuti no, kana tichivati pastor iye vanoparidza nokuimba. Saka we always see this kuti vanangu vati sei Pastor Charles Charamba. Pastor ndewe kuimba chete here kana kuti behind the scenes tisingazivi pamunenge maenda kuchechi kwenyu munombobatawo mic muchienda papupita ati imbotitsanangurai ipapo?
Nguva dzangu ndo dzinotorwisana. Ndiri mushumiri anomira papupita nokuimba. I'm an ordained pastor who got some theological training between 1998-2001, got ordained in 2003. Asi kuimba ndinofunga kuti is the primary calling yandinayo. Kuimba kwedu ikoko zvekare kune chivhangeri chakawanda. Ngatarisa music yedu yakawanda kutaurwa kwesalvation nokutendeutsana, kudarika worship. We can sing worship, we can compose worship. But tanga takawanza kudaidzana kuchechi. You see, worship ndiyo kunge tazara muchechika. But isusu takati atingaimbi tazara muchechi. Kana kune achiri kubawa. Kana pane achiri kumona mudzanga wembanje. Kana pane achiri kutizira mama vachichema kumba. Saka we are evangelical both from the musical front and the pulpit as well. It's a balance.
To end up response, because we are not your only followers, we are not your only fans, we are not your only chibozi. So we see you as a children because we have grown up seeing your music.
Welcome.
My close friend from Masingo, Perpetua Sole, Anu Pozerachiti, please, can I babat na my Charamba web show? Langavambo, Tibunzre, Okuti. kubaza vakarilisa pakuwana na tina kumbozo wana another inspirational song inotaura nezwe wanano. Tinga kwani sawere kuwana imwe song inotaura nezwe wanano umahaupa machabuda in the future. Munoti kudi inazo izu.
Zataurwa na Mike Ramba kuti pane imwe album yakagadzirwa bandi yakagadzirwa nemusto wanga wakati siane izvishoma nokuti kubva pataurwa nemunhu uyu kubva pa
kana pakuwana
this is in chapters
pakuwana
pakabuda New Testament in song chisiya imba ya mai vako kare kare ndobva pazobuda zekare pachinzi mugamuchire pane
inonzi
we Nazareth ndokubva pabuda chimbo chandinoimbira mai charamba ndichitenda Mwari nokuda kwavo chinonzi ndiwe
yes
asi anyway chandofungidzira chiri kunyanyoitika ndechekuti music has gone visual and we have been lagging behind here but it has been deliberate as well we haven't been doing videos for our music something that we started to rectify in 2016 we are sitting on a number of videos for our this good
when I send chiri papo message ndo kuti kunyangwe na mama muko I think katanga kuti po advice our generation we are living in a different times terms of makakura imi there are so much things that are going on there's more digitals tichiri panya ye wana na yoyo what advice can you give kuma youth vachaona video e panya dze wana kuti imimi zvamunorayira musingarayire as a gospel artist but zvamunorayira samai vanofamba neshoko a parent who is ordained in the gospel
one chekutanga munhu ngazvikoshese ngavhalwe upenyu hwake wozva kwanso kukoshesa munhu kana iwe usingazvikoshese takaimba to restore your identity. They have an identity. Yekuti vanhu vakakona kuti uyu munhu uyu tinomuziva nechakati. But ukaita identity kuti vanhu vanokuziva nezvinhu zvakaipa nekubata zvisirizvo. Then panoita akakunetsa panyaya yekuti uri kuzvikoshesa zvakadii. Ukazvikoshesa then surround yourself nevanhu vanokupa value uye vanokurudzira the positive in you. Vasingakuendese kunhu kusiriko. Vasina kuendese kwekuti unozoti dai ndisina kusangana naningi dai upenyu hwangu hwakadai pano vanhu vanokwanisa kupai direct direction vakaratira kuti friends are there to make you or break you saka you must be careful nevanhu vaunosarudza kuti vave shamwari dzako shamwari tisingatare opposite sex shamwari dzako chaidzo because dzinokubatsira even pauchazotsvaga musikana wauchada kuroora kana mukomana wauchada kuroora because you are surrounding yourself nevanhu vari vakanaka. Isusu kunaka tinoti munhu ana Jesu munhu anotinoona atinoti akakwana because kana waona Jesu wakwana nezvinhu zvose ndiye anokubatsira kumolda nokupa character yakakwana muda kupinda
baba pindurai
ndichowedzera ipapo ini ndinoti upenyu munhu ndichipa muenzaniso wangu ini handingati ndiri achiva anotyisa chaizvo but I don't regret kuti ndirikarora mudzimai wandakarora. Nyaya iyi inotangira pamunhu watinosarudza. You see, uchiona vanhu munyika munomu vari 14 million. Iwe mukomana ka, ichika kuti, okay, makombiza akazara madzimai aya. Zviri correct here kumbodanana nasisi apa. Imbobvunza Mwari kuti panangamiswa wangu apa Mwari pakuwanda kwemadzimai isa ndipapa here. Izi ini ndokutya kwananga ndinako ndaitya madzimai aya ndichiti Mwari I may be wrong panapa saka zvaiita kuti madzi yangu arambe akanyura mumavhu ndichinamata chechipiri let's be lovers of people not of things vazhinji tiri ku we are centering on material kuti zvatingawana pamunhu kuroorera munhu kana kuroorwa nemunhu ndokuda kuve basa raanaro nezvaanowana ngatibve ipapo nokuti Mwari vanotransforma ramuri kufungidzira kuti irovha iroro vanoritransforma kamwe kamwe anosimudza marombe kubva muguruva and that's 24 hours a day occupation yaMwari Mwari vakatopedza nesu vakati paJesu asi chavari bizi kuita kuti iye uchiza kuti unoziva here zvakaitwa naJesu uri kuda here kusimuka kubva muguruva ndo basa raMwari saka unowana munhu anosimudzwa iwe wakambomuramba saka ndinoti kune vana vechidiki ngatikoshesei upenyu hwedu tikwire kombi iri kuenda kwatiri kuenda you see, pane kumwe kudanana nemunhu ane ma aspirations are totally divorced from yours. Azvibatsiri zvivai kuti baba ava vanoda kuswera ku rugby. Ende vakashaiwa rugby upenyu wavo haushandi. Aende hauto havatodi. Saka ukadanana navo iwe uri wanofarira zvekusoka. Kana kutennis. Munoita ma clashes. Saka munotsvaga
zvimwe zvino pane ma differences anozoitika between people. Yekuti inini bhora ndakutoriona nokuda kwavacharamba, but pane there should be a common thing chekuti chinokubatanidzai.
When someone is obsessed with a certain activity that you can't get into and you want to be a part of them, hey, it becomes a challenge for them to adjust or to accept you as a life partner.
Yeah.
If you are not going to
We are in the last segment of our gracious interview with Baba and Mai Charamba. Pastor Charamba, my favorite song from him is Kumakumo Ngarumbize Mwari. Mari Charamba, Daily Bread, I Surrender, My Life to You, Jesus. Please give us comments as soon as you get this video. We need comments on our Facebook page. What's your favorite songs from this couple? We will respond to you and we will be giving you live updates. They're going to be telling us about two new albums that are coming. Please stay tuned to 263 Chat Show. Baba na Mai Charamba, tawe in the last segment the interview.
But I assure you are going to have a problem on the song choices. On the yes.
Something different that is coming up. I think my mama bochaura patanga show, which I think the first card is the deepest card. Kuti munhu zvaatanga kuwana nguva yezuka mubata zvinonetsa kuzoti azo accepta futi zvinodi zvinoteera. But imbotiudzai baba na amai kuti takangozva kuti vanhu tambozanzi havanyarara vaita sei tikatsvaga manamba tikadini asi tiri pano. Ndomba tazova kuti aiwa kune chi pane zvamanga muchitibikira pama makanyarara pa. Hanzi kune album 2 achange achiuya nguva imwe chete hatisati tambozviona. I'm one of your avid followers and I can testify that hatisati tamboona muchilonja ma album 2 mese panguva imwe chete. Chii chiri kuitika?
Yeah, I think handina kuzowana kamukana kekutaura yenyaya yefirst cut. Tinashe akatendeka is a superb album. It's not the outstanding one. It's at par with the rest. Chinoitika sekutaura kwaita Mai Charamba, my experiences ndo anoita kuti tinge tiri glued to certain musical products. Someone told us taenda ku mhiri kwemakungwa zvikanzi baba naMai Charamba ndikadzoka kuZimbabwe one of the days kana Mwari azondibvumira ndiri kuda kuno kumbira anenge ane kombi kugweru ndokunofanha ndokuri kumukoba kugweru ndokumbira kombi yemunhu ndoihaya kwezuva rese ndoidriver ndichiridza tinasha akatendeka zvikanzi because ndiyo yandakatsvagisa basa ndoyakandiunza kuno. Saka pane attachment nokuti album ndiyo yakamuendesa kuno. Chimbo chakakupa kuroora mudzimai wako ndochinoramba chiri chimbo chako. Now that hauchagara uchiroora. Saka dzimwe album dzisingataure zvekuroora hadzigone kukunakidza. Saka ndozvazvinoita. But we are glad kuti pomborerai vana vangu New Testament pashoko pangoma iyi. Handitika anaibasa rangu nokuti hakuna chimwe chimbo chandinotamba mamwe matambiro saibasa rangu. Saka
inini nange mutangi.
Vamwe vanoti nyika Zimbabwe, vamwe vanoti buruka pana Exodus, vamwe vanoti mhinduro iripo pana Johana
3:16. Muti mwoyo wangu
kutenda kwaAbrahamu semumwe mukomana ari kuDurban tatiri panapa angori kutenda kwaAbrahamu. Mentioning names, Reverend Noah Pashapa says mfana kana wakaimba wakaimba bidzi Jehovha ndi Mwari wedu.
Ino vadati kumakomo ngarumbidzo
wakauya principal wangu wekucollege anoti zvamunoona nyika
yes
you see. Saka ndinofunga kuti zvema songs nema albums zviri subjective. Regai tiende pama albums ari kutevera. Tiri ku tangane apology to our fans and followers worldwide. To say we took a long break.
Mm-hmm.
We have been on a sabbatical. It has been intentional as well. We wanted to see our children grow. Pangapane kazera kangaka kari too tender kusia kakadaro. I see, because we knew the size of the date, we say to ourselves, it's neither my charamba nor myself. Kana mchinge mambo deprive wanu zokujika. Kana magu zo wapa after 2 days. Muno wapa dessert, ne break, ne breakfast, ne supper at once. Those are tighter. I'm coming up with an album inonzi Abba Father. Mm-hmm. Pastor Charamba is coming up with an album called Abba Father.
My Charamba?
My Charamba, voice
of Miriam.
Of Miriam.
Saka sani chaita ni chachanga ni chati baba mundi tana mure. First of all, album in Abba Father. Zino rewe ipa mure kuti Abba Father. Uye rine madambare pumangani. Zaka mira same katime kwa kwe dambare.
In short, Abba Father, e title. I think for the first time in the history of Fishers of Men, we've released an album in a title track.
Mm-hmm.
We've got a song in Ozonzi Abba Baba.
Abba Baba.
Pa album in Ozonzi Abba Father.
All right.
Derived from the book of Romans 8, chapter verse 15. Panonzi atina kupiwa mwea wuku uchika, atina kutukwa varanda. Asi tinoda idzira tichiti Abba Baba. Andi inga tauri zakawanda asiringori izwi rechi Chaldea, rechi Aramaic. Rino expressa intimacy. Mazwi akadzokororwa kubva ku Aramaic neku Greek. Saka tikada kuzitaura zvakafanana kuti baba baba. Asi tataura uba ameno vanonzi ndizvo baba ndeni baba muchishona. Kana kuti Father Baba. Ndozva zvakada kuva. Ndingangoti in short ndine nziyo 9 ipapo, 8 itsva, then imwe inonzi tudiki diki yakaitwa ne voice yandakaita ne shamwari dze CCAP Voice of Mbare. Ndo ma albums ari kubuda iwayo. Mai Charamba vanga tsanangura nezvayo yavo yandirofunga kuti pamwe inogona kunge yakanditikundei. I'm not sure.
Baba, andei pana Voice of Miriam apa kana muchiti Voice of Miriam munorangarira pane imwe song yamunoimba mese muchiti tambasame ndiniwo zvangu
shaura Samiriam. Miriam akashaura vacrossa the Red Sea vabva vachibva kuEgypt. When they were being freed from the land of Egypt, from the Egyptians. Skamwari vakaita nzira, anga pasingatarisiwe, pa Red Sea, and they were able to walk on dry ground. Asi ma Egyptians achida kuvatera, ndobva anyudzwa nemvura dziye dzanga dzambopatsanurwa. Zvino mukukrosa kwakaita vana veIsrael, Miriam burst into a song. Shaura kwakaita Miriam, ndokwatichida kupfuura. Toka tikaimba pa verses and chapters 9.
Yes,
basarangu. Saka kungo imbo kwa tukita kufara, celebrating. Mwari pa watu puzaona po. Even, mbaya tanga taka nyarara, kana niwo semunu, harukutera. Kutipanda puzaona po na mwari. I just want to best into a song and celebrate my God.
Mm-hmm. Saka chichita urei, number of fear, Voice of Miriam, raka mirase, my songs, composition.
Rine 8 songs, zaitaiba sana mfundisi vakanyora Ismail Charamba unoyo achizowedzirawo zvawo ipapo. Pane masongs akafanana na Boycott Scene, Ndiri Munana, Vana Mumasango, and Mwaka, to mention half of them.
Chitipai, manambari fusheshu atatoma mzwa, it's now confirmed, our listeners, those who are going to view our video, surely 2 albums, they are coming at once. They said, Pastor Charamba himself said, they are making repercussions for serving you of your beloved genre of this gospel music. Sakavati varukuya ne madambare fu aya ari maviri same time. Rimwe richange Abba Father richange rine 9 songs. Voice of Miriam rine 8 songs. I think you could not have asked for more. Tipe dates. When can people expect this album to hit the shelves in the show yacho? When are we going to have a gig for this album's release.
Thank you for that. We are going to have a pre-launch on the 16th of August, just some few days to come, at the Zimbabwe College of Music.
That's a Wednesday.
That's a Wednesday.
Yeah.
But the album is going to be unleashed to the populace in the morning of Wednesday. 16th yoyo. Tinozo siku wenda kwesa uko, but muno anenge ato kwanza kusampla music. But VIP event. Yewa no kosha vaya vamwari kumusha never kwakati icha it kwa aquatic complex. No kuno wanika ama zidu zino tamba no kusetuka zimwe zino fugama zinamata neva no kanda vanamdinga kana pakazodawo kuridzwa machira chete anozongovapo asi ndo pati chai kwanisa kuzosangana nema followers Fishers of Men kwa Aquatic Complex on the 30th of September musi wa 30 September vanhu vakwanisa kunge vamboteerera nziyo vakwanisa kuita sing along
saka Tuesday because
launch yatuta musi Wednesday 16 Yenenge chapa Zimbabwe College of Music next to HICC.
That is a long rotten row, isn't it?
Yes.
It should say because one my audience who want to be participate in this event, my ticket price is Agamira say.
They're going for $5 and then VIP $10.
But anga akupera.
But apa eco cash number zama.
Exactly. I'm really sure. To get this video with $5 and $10 is nothing after 2 or 3
But mukuziva kwedu nzimbo idi ikizwe kuti vanogona kusakwana Zimbabwe College of Music
ngavauye.
But we are assured kuti chitungwiza Aquatic Complex kana uchinge wakundikana ku Zimbabwe College of Music uya kuchitungwiza Aquatic Complex uya ine vana nevose tinge tichibata dzose itsva ne nana kupakuwana na vanga vacharewa iwo.
Ndine muzukuru wangu ari ku United Kingdom anotaura kuti dambare firoro kana rabuda ndinokumbira kuti richere. In fact he has already said mazwano there's ecocage direct from Chitoro direct from UK to Zimbabwe. Ari kutaura iye achiti prize yacho imari richibuda richange richiita mari and where do we access these two albums?
Akasiana, you see, musically we are becoming a dollar market. It's a benchmark that was set by piracy in an attempt to try and match it or try to keep it at bay. We have also priced our music products at $1. Mm-hmm. But we are having my CDs, Zekari, that are going to be priced at $5. Mm-hmm. Kune vane vasinga kwanisa kushaka
iyo vari ku UK vanokwanisa kutenga even online.
Yes, I was coming to that. Thank you. My platforms is vana Spotify vana iTunes YouTube music ichange ichizowanika zvekare. I would want to say definitely on the Friday music inenge yakwanika on iTunes.
Our viewers and to our audience, it's been a pleasure because we're pleased to have Zimbabwe's most glamorous gospel couple in the music, in the gospel industry music, Baba na Mai Charamba. Study Chamari gives up to Ivy, Baba na Mai Chachi, Amuna Ire, Zamukati, 50 seconds, 30 seconds, Zamuram, what Timbo, Panizurkuya, just a Zwiza.
Panizurkuya? Mai Charamba. Uvana Davida Vegari Vakanga Vakaita Sei Vaisika Pakuimba Mwea Yakaipa Yobuda Sait Tramubata Sauro Dibatire Davida, Wana Davida, Venyumari, Kuvakanga Vakaita Sei.
That's a glimpse of it.
Wow. Babana mai charamba tinokutendai nekuva nesu ma 260 chat options edu. This is the 260 chat show. We held them, we talked to them, we asked all those questions you sent to us. Unfortunately, we've not finished all of them because of our time, but we were blessed to have them. Watch out for this video. We will be releasing another one to review how the album went launch, because we will be there at the Zimbabwe Musical College to witness this album launch. And you again, may God richly bless you.
Thank you. We are honored. God bless you.
And now,
Capital 263.
Join the conversation on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube at 263chat. Our website, www.263chat.com.